gorele gare gakanoitwa musangano wesadicate of state and government summit vanoshanda vakazvimirira vemasangano akazvimirira vanosanganisira vanhu vanorarama muurombo vanoshanda nevanhu vanotasa mvura vanhu vanoburira kodzero dzevanhu vanorwira kodzero dzemadzimai dzevechidiki vakaremara vanorarama neutachwana hweHIV and AIDS vanorima kunyanyanyanya vaya vanenge vachinzi pachirungu masmall scale farmers tinokokorodzana tese kubva munyika gumi neina dzirimo musadhiki toendawo panenge pachisangana vakuru venyika dzemusadhiki tinosanganawo tiri parutivi tichidzeyawo nyaya dzedu maonero atinoita zvinhu zvinofanira kunge zvichidzeyewa nevakuru venyika tinosangana vakuru venyika kuda zuva rimwe chete tinopedza kusangana zuva rimwe chete vasati vasangana kuitira kuti zvinobuda mumusangano wedu tigogona kuvapa kuitira kuti ivo vagogona kuzenge vachiongororawo nekuticherechedza tinenge tichingoshuvira kuti dai vateererai zvi revanhu dai vagona kunge vachinzwawo kuti vanhu vari kuti zvii zvinovashungurudza zvii zvinovanetsa zvavanofanira kunge vachigadzirisa ivo sevatungamiriri venyika dzemusadhiki
inini se action aid zimbabwe makawana chinyi pamusangano uchangopera uyu
isusu tinonyanya kushanda tichinge takarerekera kunyaya dzekupedza urombo tinenge tichishanda tichinyanya kutsvaga kuti toita sei kuti tipedze urombo asi toita sei zvakare kuti tishande zvakanyanya nevanhu vanorarama vari muurombo saka isusu selection aid mubesanwa raire zvaiitika iri isusu takange tiinewo donzvo rekuti titi dai nyaya dzevanhu vanorarama vari muurombo dai nyaya dzevanhu vanoshungurudzika mukurarama kwavo nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvinosanganisirawo even matongerwo anenge achiitwa nyika zvinosanganisa zvinhu zvinongoshungurudza vanhu takange titi susu tiri pakati pevamwe dai tabatanawo nevamwe dai tamuonera pamwe taita kuti izi redu nerevamwe zvirambe zvichingonzwikwa mudunhu resadhiki saka tinge takatarisana isusu nenyaya yeurombo tinenge takatarisana isusu nenyaya yekuti kodzero dzemadzimai dzingange dzichikodzerwa sei tinge takatarisana isusu nekuti vana vechidiki panyaya yedzidzo panyaya yekurarama kwavo zvingange zvichiitwa sei kuti zvionekwe kuti kodzero dzavo dzinenge dzichiremekedzwa
kana takatarisa Zimbabwe makawana chinyi chingatambirwa chingafadza vanhu vezimbabwe
takange tichitarisa yatingakondi nyika yakazoitwa nevatungamiriri venyika handifungi kuti pane chakati chiitiki chinonyatsobatika nekuti chokwadi chiriko ndechekuti musangano wesadhiki wakaitwa panguva iyo paine makakatanwa panhau esarudzo dzakaitwa
iyo Zimbabwe pachayo chii chaingofanira kuita kuti zvinhu zvireruke kuitira kuti mamwe masangano akwanise kuibatsira kuti ibude mumadhaka mairi umu
Zimbabwe yanga yakatarisirwa kuita sarudzo dzakachena vahwande yanga yakatarisirwa kuita sarudzo dzakachena kuitira kuti zvamatongerwo enyika zvikange zvabuda zvakanaka zvinogona kuita kuti mune zveupfumi nekudyidzana nezvimwe nyika zvinge zvichibudawo mune zvakanaka Zimbabwe apa kana chiti Zimbabwe hatichatarisi mutungamiri wayo basi hatitarisa vatungamiri vangava vatungamiri vemapolitical parties ezvematongerwo enyika vangava vari muhurumende vangava vari mudzisvondo vangava vari vanoshanda vakazvimiririra wese wese vangava vakana even vematrade unions kwaakutoda kuonera pamwe kuti nyika iwanike ichiendera mberi nekuti pakasvika pane zvinhu iri samaonero angu ndepekuti hapachadiya inonzi pachirungu zero sum political game yekuti unobvutabvuta zvese wobva wati ndezvangu ndafamba mberi ndega paasoda muonera pamwe saka ndiri kuona sekuti mberi kwatiri kuenda zvisinei kuti matared mhosva achatonga sei zvisinei kuti zvinhu zvinobuda sei mberi kwatiri kuenda uchanatsurudzwa chete kana vanhu vachinge vagona kugara pasi vachiita muonera pamwe vachiona donzvo rimwe chete rekuti nyika yedu ifambe zvakanaka inofamba yakadai 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 tisati tatombobira kwava chete kunobvunzira kuti vangatiyananisa sei tinogona kutozvigadzirisa toga vahwande nyika yaneta munhu wese aneta urombo hwatekeshera vanhu havachadi kurarama muurombo munhu wese akungoti dai zvinhu zvanaka munyika kuitira kuti tiraramewo semararamiro anoita vamwe munyika dzakatikomberedza.